vagari ava vatakura mvura inetsvina kuenda nayo kumusangano uyu iyo yavaratidza kuna meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni mumwe mugari wemuHarare uye vari mumwe vevanorwira kodzero dzevanhu munyika mufundisi Ivan Mawarire vaudza vamanyenyeni kuti havasi kufara nemvura iri kubuda mudzipombi ine ruvara rwakasviba
mvura iri kunwiwa nevanhu muguta reHarare haina kana kutombofanira kuti inonwiwa nevanhu kana mhuka chaidzo ndinoona kuti mhuka chaidzo dzinokwanisa kutorwara nemvura yatiri kunwa inoenda katobata ino iri kutooneka ine zvinhu zvebrauni tsvina dzirimo mukati imvura inofanira kutogezwa inofanira kucheneswa ndo basa rekanzuro ndosaka vanhu vachibhadhara mari yemvura mwedzi wega wega
mumwe mugari zvakare muzvare Sharon Mumbula vanoti vakuru vakuru vekanzuro yeHarare kusanganisira meya vanofanira kusiya basa vachiti vanhu ava vaisa upenyu hweveruzhinji panjodzi
Vurai Maria vari kutambira ndononge yakawandisa sereka dai kukunzi vari kushanda chaizvo nemazvo vachiwana havo muhoro wavo hazvina problem asi nekuti zvakukanganisa vanhu yes it's affecting everyone's livelihood because they are now affecting service visas
zvichakadai vamanyenyeni vaudza musangano uyu kuti kanzuro yavo haina mari yekunze yekutenga mishonga yekuchenesa mvura vakayambira veruzhinji kuti vashandise mvura yekanzuro vakangwarira
dambudziko ratosangana naro inyaya yemishonga yatinoshandisa kuvandudza kana kuchenesa mvura mishonga iyi mizhinji yacho tinoshandisa mishonga yeminomwe kugadzira mvura yedu muHarare mishonga iyi yese inobva kunze kwenyika inotengwa nemari yekunze ndo mari iri kushaika ndosaka muri kuwanikwa tiri kusangana nemvura kune dzimwe nzvimbo inenge yakatitindivarei imwe yedu yakatosvibisisa zvokunge isinganwi isusu kana tichiunza mvura tinge takatarisira kuti mvura yatiri kuburitsa yatiri kupa muvanhu iri kupinda mudzimba imvura inonwika rinova dambudziko rozangana nevagari nekuti arozoona mvura yacho kunyange tikavavimbisa sei kuti mvura haina utachiona vachingoitarisa vachingoifemedza havagutsikani kuti vakwanise kuinwa
vamanyenyeni vatiwo vanhu vawandisa mudhorobha reHarare zvave kupa kuti kanzuro ikundikane kuwanisa vagari vese mvura yakachena
dambudziko ratinaro tingati chiisa hachiyere musi wacharimwa guta rinoraremerwa neuwandu hwevanhu vavo raakuchengeta ranga rakagadzirwa vanhu 300,000 ndo vanhu vaifanira kugara muno vachipuwa mvura dzemuno vachivakirwa dzimba dzemuno iye zvino mvura iri kupuwa vanhu vanodarika 4 million takasangasana nachitungudzana nanotoona naruwa saka guta raremerwa mvura yariri kuwana nevanhu vavamo hazvichawirirana tine jerezwa rinodarika 20-30 years remabasa ekuvaka madhamu manyowani dai zvakarongwa 1995 kukunga dai kwatova nemamwe madhamu angadai kupa mvura yakachena dambudziko ratinaro tingadai tisinaro pari zvino saka dambudziko iri harisi ranhasi ndosaka ndokuti chiisa hachiyeri musi wacharimwa tiri kuremerwa nedambudziko rinodarika 20-25 years 30 years
vamanyenyeni vakurudzirwa hurumende kuti isewo mari mubhajeti rekanzuro yavo kuti ikwanise kuwanisa vanhu mvura yakachena vachiti kanzuro yavo ndiyo yoga munyika iri kurarama nemari dzemitero inobviswa nevagari vatiwo chimwe chinoda kuitwa kuona kuti kanzuro yakwanisa kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita sekunzvi dam kuitira kuti mvura ikwanire vagari avo vanoti vawandisa muHarare kudarika vakanga vakatarwa kuti vagare muguta iri pari zvino kanzuro yeHarare iri kuwana mvura kubva kuLake Chivero ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.